Mangwana na kanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 15, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndoona chiri chiitwo chakanaka zvikuru fani chekuti vamonzora navachamisa vasvika pakuzwisana kwakadaro. Nekuti politics hadzidzi dzekuti mungosvika pakungokakavadzana chete, asi politics inoda kuti muve muri vanhu vane strategy and uyezve vanhu vanoratidza kuti vane musangano edhati.
Munyori mukuru webato reMDC vaDouglas Monzora vanoti havachaenderere mberi nepfungwa yave kuda kukwikwidzana navanelson Chamisa pachigaro chemutungamiri webato pakongresi yebato ravo iyo iri kutarisirwa kuitwa mwedzi unouya.
Ndakazviriva nezvekuti it was later discovered kuti matende akaitwa tiki ther 80 yeti mafamilies anoda kuti apepo kugara ther 246 saka that program was scout.
Vamwe vagari vekungangu kuchimanimani vokurudzira hurumende nemasangano akazvimirira oga kuti vabatsire nematende ekugara sezvo vakasiyiwa vasina dzimba dzekugara zvichitevera dutu mupengo recyclone idai. Tichakupaiwo zviri kubva kuvateereri vestudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru webato rinopikisa reMDC inotungamirwa navanelson Chamisa vaDouglas Monzora vakazivisa nezuro kuti havachaenderere mberi nepfungwa yavo yekuda kukwikwidzana navachamisa pachigaro chemutungamiri webato pakongresi yebato iri kutarisirwa kuitwa mwedzi unouya. Vamonzora ava vakanga vambozivisa kuti vachakwikwidzana navachamisa vakati vave kuda kupa mutungamiri webato ravo mukana wekupedzisa zvaakatanga ivo vachipedzawo zvavakatanga semunyori mukuru webato. Izvi zvinoitika panguva iyo matunhu matanhatu ebato reMDC adoma vachamisa semunhu anofanirwa kutungamira bato iri ukuwo vamonzora vasati vadomwa kana nedunhu rimwe. Vamwe muMDC vakanga vachipomera munyori mukuru webato uyu kuti ari kushandiswa nezanupf kukwikwidzana navachamisa kuitira kutsemura bato rinopikisa iri nepakati izvo zvanga zvichirambwawo naivo vamonzora. Mukusiya nezvedanho ratorwa navamonzora iri tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Citizens Initiative vapromise Sunday kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Ndoona chiri chiitwo chakanaka zvikuru fani chekuti vamonzora navachamisa vasvika pakuzwisana kwakadaro. Nekuti politics hadzidzi dzekuti mungosvika pakungokakavadzana chete, asi politics inoda kuti muve muri vanhu vane strategy and uyezve vanhu vanoratidza kuti vane musangano edhati. Ndopaka tinoziva kuti MDC bato rapatsanurika nguva dzakanyanyisa. Paita mabreakdown eMDC akawanda kubvira time yakambobudana Wolf Mancube vakaendawo vakanotangawo bato ravo vananabiti vakambobudana namangoma. Saka kakukakavadzana kayanoitika muMDC ranga ragara riri bato risingakwanise kwatingati kuyakuya kumanaja kana kwatingati kuti ridelay neinternal conflict nekunetsana kwavanenge vachita pache zvavo. Saka kukwikwidzana kwanga vakuita vamonzora navachamisa kunenge kwanga kuchakonzeresa kuti kamwe kakusagadzikana kebato, asi kubatana kwavo nekumira pamberi pevanhu vachitaura kuti no, tese taakuenda pamashure pavachamisa tichivabatsira kuti ndivo vange vari mutungamiri webato, toona kuti chiitiko chakanaka zvikuru fani.
Asi hakusi kuti here vamonzora vaonawo kuti pamatunhu asarudza kana kuti adoma munhu avanoda kuti anga achitungamira bato matanhatu ose adoma vachamisa ivo vamonzora hapana dunhu ravadoma, hamufungo ndo zvaita here kuti vaadi havo kusiyana nenyaya yekwikwidzana navachamisa?
Zvinogona kudaro, zvinogona kudaro. Chavakonzeresa kuti vazodaroka hapari zvinhu hachisisiri chine basa, asi chava nebasa ndechekuti musangano wasimba nedecision yavo iyoyo. Kusvika panguva yekuzoti no, inini handichakwikwidzana vachamisa, ndaakumira pamwe chete navo, taakubata chete pamwe chete, iro shoko iroro kana kuti decision iyoyo ndoti chini ya kakura kupati zvekuzoti vaizo itire chiichi chazokonzeresa zvino zvinhu zvakasiyana sezvo zvino kwati vanogona kuvaona kuti havasisina mukana asi zviri nani vachiuya pamberi voita sei vochiratidza sapoti yavo kuna Chamisa vamwe vanhu vanoti vaona kuti vasvika panguva yakadaro vobva vatanga kuita zvekunyangadza zvishaisano asi kana vaonawo kuti zvechokwadi mukana hausisipo pane kuti ivo varambe vachienderera mberi iyo decision yekuzomira navachamisa vachiti no taakumira tiri pamwe chete navachamisa idecision yatinokoshesa zvikuru kwazvo
asi munozoona here vamunzura vachizoponawo pachigaro chavo chemunyori mukuru chasecretary general
ipapo pasecretary general handizive kuti vanopapunyuka here vamunzura nekuti pane vanhu varipo vari kukwikidzira position iyoyo besides Charlton Wendy kuna Daniel Molokeli watakakura naye mustudent politics watinoremekedza zvikuru kwazvo watinondofunga kuti iyeye akakwanisa kupindawo ipapo anogona kunge ari steady hand saka pakati paHwende naDaniel Molokeli vari vaviri ivavo vatikukwidzana navamunzura toona kuti pachange paine kukwidzana kwakakura zvikuru kwazvo paposition yasecretary general iyoyo
vanongorora zvematongerwo enyika vachishanda netsangano rezimbabwe citizens initiative vapromise sunday vari parunhare kusouth carolina muno muamerica nestudio 7 vamwe vagari vekungangu kuchimanimani vari kukurudzira hurumende nemasangano akazvimirira oga kuti avabatsire nematende ekugara sezvo vakasiyiwa vasina dzimba dzekugara nedutu mupengo recyclone idai mhuri zhinji dzinonzi dzichiri kugara muzvikoro nemachechi nenyaya yekushaya matende United Nations yakatombotumira matende asi haasi kukwanira vagari Studio 7 aina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vapadwa nemaguta vanove mugari wekungangu kuchimanimani kwakadaro
chimiro chetinacho parizino kutaura kunoku pane rubatsiro rwakapuwa vanhu kunzi zviri directed kuvanhu vakasara vave homeless vakaparadzirwa dzimba necyclone idai paipuwa rubatsiro rwo vaipuwa mapoto nemablanketi nezvimwe nechikafu pane zvatakatazwa izvi zvino zvesupposit last for money izvi amapedza kupuwa zvinhu zvavanobva apinda matende matende atiunogwedu tikuwanza tichi chingizi number 2 chingizi kembe number 2 but zvakazoitika nezvekuti it was later discovered kuti matende akaitwa pici there are 80 yet mafamilies atoda kuti apuwepo kugara there are 246 saka that program was stalled vanobva vadzorerwa kumafeeding coins avaigara and vakapedzisira vakubhadhara food fork out money yekutakura zvinhu zvakanga vapuwa kuenda kungangu the cheapest yakanga iri $5 apari munhu aripuwa relief aid wakutsvaka futi mari yekutakutisa zvinhu kuti aende paaigara paedha pangangu primary school oro pasecondary chimanimani high oro paroman catholic ndo chimiro chetinacho so chakasiya vamwe vaakurwadziwa because vamwe vakanga vakutotsvaka mari dzekuti vatakure zvinhu vadzokere pachikoro kana kuti pachechi paakanga ari kugara
saka vanhu vangani mungaziva here vari kugara ipo pachechi apa nemuzvikoro
tichanda nestatistic dzatakaona dzatakanzwa musi wapuwa vanhu zvinhu there are around 246 people vari earmarked kuti vawane pokugara vari tingati muchidimbo ndo vanhu varionzi vari mumacenders either maschools pahotel or pamachurches 246 mafamilies mumwe munozoitawo vanhu vana nechii nechii saka inokura namba yacho it can go up to more than 500
totarisawo nyaya yevamwe vanga vasati vawana hama dzavo pane imwe mitumbi ichiri kuwanikwa here kana kuti vanhu vaaregedza kutsvaga
as of now hatina mitumbi yati yawanisa kubva pakabva imbwa dzakambotenderera dzichifuna idzachizama kuti vaite locate pane mabodi semasoko ari kungofamba mumwe makaloketwa macho mune matombo makuru makuru ekuti ribviswe panoonesa kuti pobviswa nei dombo rachiro maybe pasi pacho pane munhu pamwe hapana tichiziva asi tatizva nechekuti ine zvita ane mazuva the last body yandakapesera kuzva yakaonekwa kwamachongo about 7 or 8 days ago kubva ipapo hatinambozozwa pakaonekwawo mumupindi but vanhu vane hama dzavo ndo vava kumiramira searching yegovernment yekuti hurumende ine task force iri kufamba ichiteerera kuti apa pane panga awanikwe munhu here kana kuti kwete at the moment hapana
vanga vari mugari wekuchimanimani kungangu vapadon maguta vari parunhare kuchimanimani east naBlessing Zulu weStudio 7 Zvichakadaro, sangano reInternational Organization of Migration kana kuti IOM rinoti riri kutsvaga rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni manomwe ane mazana maviri ezviuru zvemadhora zvemari yekuAmerica yekubatsirana yevanhu vemuZimbabwe vanosvika makumi mapfumbamwe ezviuru vakavhiringidzwa nedutu mupengo recyclone Idai. Magwaro akaburitswa nesangano iri anoti sangano rinoti rine shuviro yekupa matunhu akakanganiswa nemafashamu aya rubatsiro runosvika kure muupenyu hwavo. Tombotarisa misoro yenhau iri mumapepanhau akasiyana-siyana. Bepanhau reHerald rinoti makereke akasiyana-siyana neZuro Svondo akacherechedza zuva rePalm Sunday, uyo unove mucherechedzo wekupinda kwaJesu muguta reJerusarema pamberi pekuroverwa kwake. Bepanhau reThe Standard rinotiwo kuziviswa kwakaitwa nehurumende yava Emmerson Mnangagwa kuti ikatora matanho akati kuti kubatsira vakakanganiswa nebukura hundi kuti vakwanise kuwana magwaro ekuzvarwa pamwe nemagwaro ekufa kwehama dzavo dzakafa zvichikonzerwa nebukura hundi ave kuburitsa maonero akasiyana-siyana muvanhu. Bepanhau reSunday Tribune rekusouth Africa rinoti kurwiswa kwemarudzi ekune dzimwe nyika munyika iyi kwasvika pane chimwe chidanho zvichitevera kuurayiwa kwemombe 11 dzemumwe murimi nevaimbi vevashandi vake avari kumupomera mhosva yekupinza basa zvizvarwa zvekuZimbabwe. Zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 avo vakwanisa kutumira mashoko avo kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza mafungiro evateereri.
Kwazoi vashamarari veStudio 7, makadii zvese nevateereri vacho. Indiwe tikavozvorwadza tembo ndikutaura ndiri kuSouth Africa. Ndakusawo mafungiro angu panyaya yekunyepa kunoita vanhu vakaita sana George Charamba. Zvinotyisa chezvo kuti George Charamba anobuda pachena achiti kwanzi gukura hundi yakanga iri nguva yekuti vanhu vairwisana. Hatina kupata kambonzwa zvinzi kaigusu kana upi ranga ari madhizidhenzi ane mbiri vakagasela vakadzoserana nemasoja ehurumende.
Aiwa, ndinoitwa KK ndiri mu Woodspruit, South Africa, Limpopo Province. Mashoko andinawo akanangana nezvinhu zviviri. Nhasi ndinoda kutaura nezvinhu hondo yeChimurenga kuti donzo guru rakanga riri refu. Ndoda kumbobvunzawo masabhuku kana vakakwana kuita vatatu vangabuda pachena vemumasvingo Province vanoti mugore rakati hurumende yakatora vanhu vangu vakati vakanogariswa patsva panzvimbo yakati zviri pamutemo zvisingabvunziwi nhasi kuti makaiswa nani apa. Vandibudirawo pachena kuburikidza neStudio 7 iyoyi kuti hazvokwadi hurumende ine yakabvisa vangu pakati pakati. Handidi vanotaura zvepachipaya pakabviswa vanhu kanzuri yava kuexpanda ichiisa dzimba dzemalow density dziyaichi. Ndinoda vakaiswa zviri pamutemo kuti endai munorima mumapurasi. Number 2, nyaya yekukura hundi zvaida kuti vanhu vabvunzwe kuti imi ndimune hama dzaifushirwa mugomba rimwe chete ndimi makaona zvakaitika munoti kudii panyaya yeribheria, kwete kungomhanya kobata-bata vanhu vamakunoziva kuti makavaitira zvisina kunaka. Muri imi futi ndimawo kuuya muchiti kana zvava kunetsa kudzimba dzenyu munongobuda pachena kuti varume zvava kundiremera kuno. Nyaya inofanira kuvapo ndeyekuti vabereki vane vana nhasi vasina kuwana mabirth certificate nokuda kwokuti vabereki vaivava vakurawa nokuti ndozova nguva yachiyati pambiri vanhu ivava vanga vari vana vava vabereki havana zvitupa havana mabirth certificate ndo vanofanira kugarirwa pasi vopuhwa zvitupa nemabirth certificate vana vavowo vaone zvitupa nemabirth certificate nyika yoenderera mberi kwete kungomhanyira pariberia. Vanhu vari kurarama vacho vari kuchema vasina zvakavakwanira zvitupa nemabhezi kutanga tozoenda pariberia ndokufunga kwemunhu akakwana hatidimbunyikidza kodzero dzevanhu. Chechitatu, zviri kuitika kuchipinge nekuchimanimani zvokunyima vanhu maticha yechikafu ngazvigumbu musatora advantage yekuti Zimbabwe is a Christian nation. Vanhu vari kurwadziwa siyana nezvamuri kuita vanhu vari kurwadziwa
makadiko vashamarari vestudio 7 ndirikutaurawo zvangu ndiri kuno kusouth africa zita rangu handibuditsi inyaya dzatinenge tichinzwa dzinenge dzichiitika mukati menyika yedu zvinezvi tiri kunzwa vamunangagwa vari kutaura kuti havana chakaipa navamugabe vari kuyanana navo mune zvakanaka vachiedzidza kutsanangura kuti hanzi vanhu vari kurapwa vari kusingapore vamugabe havana zvavangataura zvakaitika zvakaonekwa nemunhu wese kuti vamunangagwa ndivo vakabvisa vamugabe pachigaro nechisimba zvino apa vangadi kuti vamugabe vataure kuti kudii vamugabe pavakabviswa pachigaro nechisimba vakangonyarara ndokutarisa zvavo hapana kana munhu mumwe chete muzimbabwe akanzwa vachitaura vakangozvinyararira havo kuti mwari ndo vanoziva nekuti zvino tiri kuona kuti utongi munhu wese ari kuchema mukati menyika neutongi hwamunangagwa vachitoshuva kuti vamugabe vanga vari nani dai vadzoka zvavo vazotinunura zvinopari zvinezvi munhu wese munyika yezimbabwe ari kutotarisira kuti kuda vachamisa ndo vangatozongosunungure vanhu vasungirirwa navamunangagwa kuenda kupi nokudzoka ezvino mari dziri kutumirwa kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana nenyika dzakasiyana siyana dzichinzi dzibatsire vanhu vakawirwa nedambudziko kwamutare nekuchipinge uko hapana mari dzacho hadzisi kumbotaurwa kuti dzatengei izvi zviri kuitika tiri kungonzwa chete hurumende ivo vamunangagwa vachingotaura kuti vanhu vakavachiunganidza makambani kuti ngavabatsire ikoko kuvaka zvikoro migwagwa nezvimwe zvakadaro zvakaparadzirwa vanhu nemvura kunova kuita kwakaipa ikoko zvatende
vasimba here mese vashamarari vestudio taura najeki ari muno musouth africa tichidawo kuisa chichemo kuvakuru venyika vari kuonawo here kuti zvinhu zviri kuitika mukati menyika medu mu zvimwe zvacho chivanhu ngavafambefambewo vamire miro sevanhu vari kuraramawo kufa kuri kuita vanhu kavasi kukuona here iko kumhanya mhanya kwavanongera nemadzindega ndita anobhadharwa here ngavamirewo sevanhu vapenyu ndatenda
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC pamuzinda weVoice of America. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mwanasikana wemutungamiri weAmerica vaDonald Trump muzvare Ivanka Trump akasvika nezuro muAddis Ababa kutakuru reEthiopia kumusangano wakanangana nekuona kuti madzimai emuAfrica angapinzwawo sei mune zveupfumi pamwe nekusimudzirwa. Vapet Botgeg, vanove meya weButare South Bend mudunre Indiana, vaita mumwe wenhengo dzebatore Democratic Party, apinda zviri pamutemo mudariro rizere nechekare, nevanhu varodawo kukwidza musarudzo yekutsvaga achapinda musarudzo yemutungamiri wenyika, achikwikwidzana navaDonald Trump vebatore Republican Party, musarudzo dzichaitwa muna 2020. Rimwe sangano rinomirira vanotengesera migwagwa reSurvival Vendors Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzakasungwa svondo rapera migwagwa yeguta reHarare uye dzichiri muusungwa sezvo dzisina mari yekuti dzikwanise kutsvaga magweta anodzimirira. Mutauriri wesangano iri vaimanyo kwamira vanoti nhengo dzinodarika gumi dziri muusungwa uye pavanhu ava vamwe vavo vari kutarisirwa kudzoka zvakare kudare nhasi mangwanani ano. Ngatizwe hurukura yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvinda zvaumira zvakanaka kuno kune nyaya yekuti chimwe chirongwa chakarongwa government chekusunga mavhendi atingoisa kumasales vasingatongwa vasingapuwi mukana kuti vataure zvinyeto zvavo vozititori nevamwe mavhendi zvakawanda atori kumasales. At least about 16 mavhendas ari kurimand izvezvi right now. Plus tine 5 wa mwatoru mumasewozi, mwoswa zao za kungo zivu utengesiri. Saka nye ya kutuma venda chayo chayo pateza uwa, wana kana mario kutuwa tsake gweta chayo runuwa miri hira. Kukoti kuya kuwa mwarkunzi wakanzi tipe $100, muna ntekisa ma sweet chayo ma sweet asinga tutu furi kata $10, onza anu duwa $100. Antitu kure wa kutiko kuhuzanyiro, zinga ambu itipa wa nipaku.
Zamuru kutawura izu, zaka tanga kuitikari ni wa kwamira.
Zatwe ni mazuwa nukwana mana kana mashani zuzaitike zuzu. So far ndi tuli ni vana poti 16 mafende atuori kuchikurupi maksimamuku. Varimu rimandi zuzu wakatungu nzi vaenda kukoti bati zatungu zisi kumzisika zizi zipi. Saka so far zikutusha ya tutuwana yeo punyo vakupi umalua ze human rights tatumbutra ya kuwafodera saka zimunguwa tishawabata kusini tizi tuwati batiri wepapu. Katatosha ya menji teta kutaseteta kukwira umaseo zimwaji nisesu pasina yeo pate chuwana ipapu.
Vanotengesera wa migwagwa magara muchirambidzwa nemutemo kutengesera pese pese. Murukute wezira wa ere mutemo uyu.
Kutezera mitemo yache nando kungetaka guta, ndo kwenye kwa vuroma industry. Fanika vanu waka wanda vani masertifikati kutanda umabasa. Si hizo, waka nga vachirambidzira vanu, wakati ivo, tiluku visa vanu mtauni, nukula kuchi konzero chitaifod. Sinuka yaka rapo yaka pera, wakati ivo kune mainvestors. Arikuwea, mainvestors alina karamba kuwea, saka vanu urara masei, kana vana, chiramba wachirambidzo kutuwa, sasa tengisa murodi.
Saka waka sungwa hawa, wari kutarisuwa kudzoka kumataririni.
Vamwe vacho na tirikuno yenda na kunomira na kudari mangwana nina 8 tinenge tinawo kuma tari chimbonzwa nyaya dzavo dzakamera sei. Vamwe vacho na vakangoiswa kurimanda satanzwa kuti ndizvarini tichatinonzwa iko kukoti kwacho kana zvarambawo tichangoitawo yekungoratidzirawo tiri kumumigwagwa imomo kana kukoti kwacho tichangoita yoyoyo yedu tiri vapo nola kuti tanzwa nokumbunyikidzwa mukati menyika yatakazvariwa.
Vanga vari mutauriri werimwe remasangano anomirira vanotengesera migwagwa reSurvival Vendors Union of Zimbabwe vaImmanuel Kwamira vari parunare muHarare neStudio 7. Gurukota runoona nezvekunze kweAmerica vaMike Pompeo nezuro vakati havafunge kuti vanhu venyika yeVenezuela vacharamba vachitambira zviri kuitwa nehurumende yemutungamiri wenyika iyi vaNicolas Maduro. Mapompeo vakataura mashoko aya vari kunyika yePeru mukupeta kwavo rwendo rwavo rwemazuva mana kunyika dzekuchamhembe kweAmerica. Vakati kuparara kwaitika muVenezuela uye mamiriro ezvinhu munyaya dzerubatsiro nemamwe matambudziko akatarisana nenyika iyi zvakatengwa zvose izvi navaMaduro avakasarudza kuti vanhu vavo vakasarudza kuti vange vachipinza vanhu vekuCuba neRussia kuti vange vachipindira mune zviri kuitika munyika mavo, vachiti izvi ndo zvinhu zviri kuparadza upenyu hwevechidiki vemuVenezuela. Asi vaPompeo vakatiwo mikana yose iri patafura panyaya yekuti America ipindire muVenezuela. Asi hurumende yavaTrump haina zvayati yataura pamusoro pekuti inozoshandisa mauto here kana kuti kwete. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata vaFrank Guni avanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF mudunhu reAmerica.
Chatiri kuona apa pane makakatanwa
aya anonzi ma proxy conflicts pachirungu. Kuzviri kutaurwa navapombeyo ndo maonere eAmerica. Asi tinoziya kuti imo muVenezuela makare varidzi venyika mune makakatano ekuti mune vamwe vari kutsigira mutungamiri wavakasarudza vaMaduro. Vasingade uyu akangozviti ndini ndakutotonga, ndini ndamukuru wenyika ari kusupportwawo neAmerica nedzimwe nyika dzinowirana neAmerica. Tikatarisawo zvakare vaMaduro nehurumende yavo kunze kwevari munyika mavo vari kuvatsigira. Vari kutsigirwawo nedzimwe nyika dzekunze dzingavashoma zvadzo, asi inyika dzakakosha kuVenezuela. Tikatarisa nyika dzakaita seRussia, China neCuba. Izvine zvakunzwawo zvakare kuti Iran inenge yakutanga kunobatirawo zvakare ikoko. Saka idzi inyika dzine makakava adzo hombe dzakushandisa nyika diki kuti vapedzerane sezviri kuitika kuSyria uko. Kuti America nerimwe divi, Russia nerimwe divi ndivo vane makakava avo, asi vakuvapedzera vachirwisa nyika diki dzisingakwanisi kuzvimirira dzega. Saka ndinoona sekuti chinhu chisina kunaka paiya inonzi world peace, kugadzikana kwenyika dzese hakuzogadzikane zvakanaka kana nyika hombe dzichishandisa chisimba kunobvisa vanhu vakasarudzwa nevanhu. Dzotanga kuti munhu anenge angomuka mangwana aonyuka kuti ndini ndakutotonga, woti tinomutsigira iyi, hakusiri kutonga kwejekerere.
Saka tingaona here pachipedzisira paita kurwisana kwenyika mbiri idzi, nekuti tinonzwa kuti vaMaduro vanenge vanotori nekugadzirira kwavari kuita yatingati militia kana mauto ekudzivirira kana America yakada kupinda ichirwisa.
Aiwa, vaMaduro kungoita zvavo kutatarika kwemurwere, havagone kumisidzana neAmerica nekuti nyika yavo nemauto ayo hakwanisi kurwisana neAmerica. Mauto eAmerica akawanda uye ane simba nezvombo zvehondo zvakawanda zvekuti vaMaduro havambomira kana mazuva maviri vanenge vaburitswa vatoenda. vaMaduro vari kungotaura semunhuwo semurumewo ari mumba make, uye vari kutemba kana kuti vari kuvimba neChina neRussia, idzo dzakaendesawo mauto adzo ari kubatsira mauto eVenezuela pamwe chete nekuvachengetedza. Asi hationi zvichiita kuti kana America ikatuma masoja ayo kana kuti mauto ayo ehondo nezvombo nendege dzehondo, hationi Russia neChina dzichitoti ngatichirwai muno, havaite izvozvo.
Asi nezviri kuitika izvozvi, tichiona kusagadzikana kuri kuitika muVenezuela, tingaona here vaMaduro vachizoramba vari pamasimba?
Aiwa, mukupera kwazvo vaMaduro vachazosiya masimba. Mubvunzo mukuru uchava kuti vachasiya masimba nenzira ipi. Vachaita zvekutandaniswa here? Pachaita kutaurirana here kwenyika hombe idzi dziri kunetsana dzakatarisa muVenezuela? Kana nyika hombe idzi dzikabvumirana, China, Russia neAmerica dzikabvumirana kuti okay, iwe ubata nepapo, tichitarisa maindrest avo, vakawirirana izvozvo, vaMaduro vanoswera vabviswa, hazvimbotorekana mahours. Chimwe chatingatarisira ndechekuti kana vabviswa, vachazokwanisa kuramba vari muVenezuela here, kana kuti vachatorwa nedzimwe nyika idzo dzakaita sana Russia kunze havachinogara zvavo muupoteri ikokoko. Nekuti kuzoramba vari muVenezuela kunogona kuramba kuchikonzera bongozozo imomo, vachazongopedzisira vatobviswa. vaMaduro vari kubva one way or the other. Mubvunzo wavapo ndewekuti nyika hombe dzichawirirana rini, kuti iwe wotora nepapo, iwe wotora nepapo, tobvisa munhu toisa umwe watinowirirana tese. Ndo maonera atiri kuita nyaya yeVenezuela iyi. America inotaura kuti inoda kutonga kwejekerere pasi rese. Inotaura nyaya yedemokrasi ichiti vanhu ndo vane masimba ekusarudza munhu wavanoda. Zvino tikatarisa paVenezuela apa, panotinakidzei nekuti vaMaduro vakasarudzwa nevanhu. Munhu asina kusarudzwa nevanhu ndiye akusapotwa neAmerica, inotaura zvejekerere.
Vanga vari vaFrank Guni vanoongorora zvematengerwo enyika vari nhengo yeZanu PF mudunhu reAmerica, vari parunhare neStudio 7 muno muWashington DC. Aiwa, toti vateereri, musara zvakanaka. Ndokusiyemina Kips Dube, ini ndini Jonga Kandemire.